I'm not an ice.
Naco music.
I'm not an ice.
Gaffo, she can gaffa. Oskid, the pain could not go to read the much in your one nature. Naco tika pata nika neta pato nazika chondini naco. Gaffa la pendera. Rakuba imbira. Inzkwama ungira.
I'm not an ice.
I'm not a nice. Magafa obiga zimo kondozo ndiki sandiri pa flyer. Kuno kumango mandini ndoma itayada sama gaya. Inzwa mapanchira ini ngoma tsangu tuno batakonge panchwa ini. Tziri kutambiswa ma clacks masendira ini. Haikona man,
I'm not nice.
Ndine ndaita kuti danziri bude utonge hoti nice. Ndine ndafadza mazera ese bude kafaira risi right.
Ndakasiya zvemabhifi saka ekona kunonditsvaga kunyamachuma. Kana kuCSC vanokuudza kuti kuno kuigwe avasikastoma. Pachigaro chengoma handiri bendichabva bini mani yati ndamushona. Kunge ticha vari kumakashona vonditi wagona, wagona. Tipei kuno kuchiritimo chenyuwa nechabva kukena. Nekutika pata nika netsa pato nazika chondindi nako. Gaffa la pendera. Rakuba imbira. Inzwa maungira.
I'm not nice.
Ndini ndaita kuti danzi ribude utonge hoti nice. Ndini ndafadza mazera ese kuti gaffaira risi right. Ndini ndaita kuti zviite.
Kona chingoma chacho zvachaita vanhu vamanyawaya. Hanzi chilevro chaigwe chava kumusoro ngemesaya. Magafa obiga zvimoko ndozvo ndikisa ndiri pa flyer. Kuno kumangoma ndini ndoma itayada samagaya. Inzwa mapanchira ini ngoma tsangu tuno vatakonge panchwa ini. Tziri kutambiswa ma clacks masendira ini. Haikona man.
Ndini ndaita kuti danzi ribude utonge hoti nice. Ndini ndafadza mazera ese kuti gaffaira risi right. Ndini.